ndino kuchingamidzai nemufaro. Ini ndini Tanono Kawande ndichiti einoi misoro yenhau dzanhasi chitatu ndira 2019. Kusawirirana kuri kuramba kuchiitika pakati pehurumende navana chiremba vari kuramwa mabasa kwosvika padanho rakaipisisa sezvo zvinhu zvaita manyama amire nerongo muzvipatara zvose zvehurumende. Kanzuru yeguta reHarare inoti yava kuronga kuwanisa vanhu mvura munguva dzakasiyana-siyana sezvo yawirwa nedambudziko rokutadza kuchenesa mvura inokwanira munhu wese muguta iri. Vanhu vakawanda munyika votsvaka rubatsiro rwemari kuhama neshamwari dziri kunze kwenyika sezvo vanhu vari kuomerwa neupenyu muZimbabwe zvichitepura kuoma kwezvinhu munyika. Kambani yeDelta, iyo inogadzira zvinyuwa nedoro, inoti yave kutengesa zvigadzirwa zvayo nemadhora ekuAmerica kuitira kuti iwane mari yokutenga zvinodiwa kunze kwenyika kuitira kuti irambe ichiita basa rayo. Muchirongwa cheLive Talk na8pm, tiri kutarisa mutoro uri kutorwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika mukubatsira hama neshamwari dziri muZimbabwe dziri kukundikana kuendesa vana kuchikoro nepamusana pekushaya mari sezvo zvinhu zvakaoma munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am, 4930-6040 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930-7270 ne-9885 shortwave.